Vachitura ongororo dzavakaita munyaya yekukwira kwezvunhu, kutenga nekutengeserana, nemari ingadiwa nemunhu kuti awane zvekudya zvakakwana, muHarare nhasi, mukuru weZimstad vataguma mahonde, vati vakaona kuti vanhu vari kushandisa mari yekunze.
Saka takazvisanganisa zvese tinoona kuti 76.5% yezvinhu zvatinotenga tirikuti maUS dollars. Mara TGS ari kutenga zvinhu zvingasvika pa 23.5%.
Mutungamiriri weZimbabwe Congress of Trade Unions, Amai Florence Muchataruvinga, vati kushandiswa kwemari yekunze uku ndiko kuri kupa kuti vashandi vade kutambiriswa nemadhora ekuAmerica.
Demand yevashandi vemuZimbabwe yekuti tiri kuda muhoro wedu wekupera kwemwedzi uri mumari yekunze kwenyika yatinoti US dollar. Kuwanikwa uchibvumiranwazve neZimstats iri kutaura kuti market iri kutaura mafigures statistics dziri kuti 97.77 vanhu vari kukwanisa kunge vachitenga kuclothing nemari yekunze kwenyika.
Vachitaura neStudio 7, nyanzvi mune zveupfumi uye vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vati veruzhinji vanoda kushandisa mari inoramba ine uremu.
Nyaya yekuti inflation yedu ichiri pamusoro, vanhu vakawanda vanenge vachiprefera kushandisa maUS dollar ari more stable kuti vanga vachiita matransaction akasiyana-siyana.
Vachipa ongororo yezvekutenga nekutengeserana, vamahonde vatiwo mumwedzi wazvita Zimbabwe yakatenga zvinhu zvakawanda kubva kunze kwenyika zvichienzaniswa nezvayakatengesa kunze kwenyika, izvo zvakasiya gwanza rinonzi pachirungu trade deficit.
Tinoona kuti muna December trade deficit yedu yakanga iri 97.3 million US dollars.
Vachitambara vati upfumi hwenyika haugoni kukwirira kana Zimbabwe ikaramba ichitenga zvinhu zvakagadzirwa nechekare kunze kwenyika.
Major exports edu itobacco and zvinhu zviri unprocessed commodities. Then muonawo zvakare kuti zvatinonyanya kutenga kune dzimwe nyika zvinhu zviri processed, saka izvozvo zvinenge zvisina kunaka.
Ongororo yeZimstat yaratidzawo kuti munyaya dzekutenga nekutengeserana nedzimwe nyika, Zimbabwe iri kunyanyotengesera South Africa, United Arab Emirates neChina, ukuwo ichinyanyotenga kubva kuSouth Africa, Singapore neChina. Vamahonde vatiwo mumwedzi wandira kuti munhu anza akwanisa kuwana zvekudya zvine utano hunodiwa 2100 calories, anoda madhora emunyika zviuru makumi maviri nemaviri nemazana matatu nemakumi masere nemashanu, kana kuti 22375. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.